manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 28 2022 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vari kufara nezvakabuda musarudzo asi vachitiwo ZEC iri kukundikana kuita mutongi gava. Vakatungamira MDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora voramba mashoko ekuti mubatanidzwa uyu hauchina chivimbo navo. Misika yefodya yotarisirwa kuvhurwa nemusi wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nemutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vakatungamira MDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vakurudzira kuti paitwe nhaurirano munyika kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika pasati paitwa sarudzo dzegore rinouya vachiti sarudzo dzemabielections hadzina kufamba zvakanaka kunyange hazvo bato reCCC riri kufara kuti rakakunda musarudzo idzi. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vashitaura na watu rewe na umu harare nasi, vachamisa vati varu kufara shukuru kutibato raura kakunda msarudzo zima by elections. Kunyange hazo vashita vasi kufara na kusafamba shwaganaka kwe sarudzo mune zimwe nzvimbo. Ukovano tivanu waka chikisi ziru wapashani sikuwa madzishe.
Takazo ambara za wanu. Ende wa gari, kanda zizwaru wazo muZimbabwe, ma citizens. Tino atenda nebasara wakaita, variku diaspora, varimuno, ndo varizwe chunichi. Achisi chunu che munu, chunu che rujinji, che vanu. Vanhu vakataura vatungamiri vavanoda ende tiri kutenda zvikuru kuti takabuda zvine mutsindo kutsuna 19 out of 20 taifana kutopfuura ipapo dei kusiri kuti vakamboita unjari njari munana epwethi kunana chivi kunana mwenezi kwavakaita zvavakaita asi toda kutaura ichokwadi kuti nyika yamirira rusununguko yamirira shanduko iri kuuya pabhazi riri kuuya muna 2023 munhu wese nganyorese kuvhota munhu wese ngavhote.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo ratova mubishi kugadzirira kuti rigowana nhengo dzeparamende dzakawanda dzichapinda mudare iri kudarika mapato ose uye kukunda musarudzo dzemutungamiri wenyika kuitira kuti vagokwanisa kuumba hurumende pachaitwa sarudzo dzegore rinouya. Vatiwo havasi kufara nekusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti vachiti izvi ndezvimwe zvinofanira kuti mapato ezvematongerwo enyika agare pasi ataurirane nechinangwa chekuti sarudzo dzichazoitwa gore rinouya dzigoitwa pasina anogunun'una sezvakaitika musarudzo dzemuna 2018 izvo zvakazopedzisira zvaita kuti vaende kumatare vachiti vabirirwa musarudzo idzi.
Ndoza tiri kutaura kakuti zvanza zvinogezana ka tiri vhine mupimbira gumbo rimwe chete chero tikada kutizana muparamendi tiri tesi tikada kutizana muelections paballot ndee ndiri pamusoro vamunanga gwari pazasi panaanaunzwa maresults ndee ndiri pamusoro vamunanga gwari pazasi nyika ndeyedu tosi hakuna anofanira kutiza mumwe ngatigadzirei nyika iyi ZANU-PF CCC nemamwe mapato madiki.
Mashoko avachamisa atsigirwawo navamonzora avo vaudza vatori venhau pamuzinda webato ravo pamogen Richard Tsvangirai House kuti kupera kwaita sarudzo dzemabai elections kunogona kupa mapato mukana wekuti agare pasi azeye zviri kunetsa munyika.
Chinangwa chedu ishuvire yedu isu seMDC kuti dai zvinhu zvagadziriswa nekukasira.
Vamonzora avo vakorokotedza vachamisa nebato ravo nekukunda kwavakaita musarudzo dzemabai elections bato ravo risina kana chigaro chimwe chete charakawana vati vane tari tarisiro yekushanda zvakanaka nenhengo dzetriple C muparamende pamwe nemumakanzuru vamonzora vatenda kuti vakatadza kusvitsa urongo hwavo zvakanaka kuvatsigiri vavo zvavanoti zvakaita kuti vakundwe musarudzo idzi varambawo mashoko ekuti vakambomiswa basa muMDC Alliance vachiti munhu akanyora tsamba yekumbovamisa basa haana masimba ekuvamisa basa uye vati havafungi kuti tsamba iyi ndeyechokwadi.
Hapane chitsamba chanyorwa chichinzi chanyorwa nevanonzi vabomani. Vabomani ivavo havasitombori muZimbabwe kutaura kwatiri kuita iko zvinezvi. Saka chitsamba chango, chitsamba nhando, chitsamba chefeki.
Vamonzora vati havaone chakaipa kuti vagare pasi navachamisa vachizeya nyaya dzinobata ruzhinji rweZimbabwe, asi vati zviri kuna vachamisa nevamwe vavo vari muTriple C kuti vanoda here kuti vagare pasi semapato anopikisa. Vati nyaya dzekurwira kuti pavandudzwe hwaro hwesarudzo haisi nyaya inofanira kuitwa nebato rimwe chete, vakati mapato anopikisa anofanira kuita chirwirangwe panyaya iyi kuitira kuti sarudzo dzichauya dzigofamba zvakanaka. Zvichakadaro, mutauriri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vaudza vatori venhau pamuzinda webato ravo kuti vari kufara zvikuru kuti vakatora zvigaro zviviri muparamende kubva kumapato anopikisa musarudzo dzemabuy elections.
People don't want people who say dira jeche rodiri kunadzirwa iwo ruti dira jeche. People will punish you for that. In any event, jeche racho rese ticharipedza tichinadzira maroads.
Kunyange hazvo bato reTriple C pamwe neZANU PF vari kufara nezvakabuda musarudzo, sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kunyange hazvo sarudzo dzemusi wemugovera dzaive dzine runyararo, izvo hazvireve kuti sarudzo idzi isarudzo dzakaitwa zviri pachena. VaMakoni vati sangano ravo harisi kufara nemhirizhonga yakaitika kukwekwe pamusangano wakaitwa navachamisa nevatsigiri vavo iyo inonzi yakakonzereswa nenhengo dzeZANU PF zvakazoita kuti munhu mumwe chete vamboone nincuve varasikirwe neupenyu. VaMakoni vati havasi kufara nekushandiswa kwaitwa chikafu mune dzimwe nzvimbo nebato reZANU PF richitenga mavhoti, uye vatiwo sangano ravo riri kushushikana zvikuru kuti vanhu vashoma vakanovhota, vachiti izvi zvinoratidza kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission haina kuita basa rayo rekudzidzisa vanhu nezvekuvhota nemazvo.
Pamwe nemapepanhau ese hurumende akanga asikupa mukana yakakufanira kumapato ese. ZANU PF yakanga ine mukana wakakura zvikuru, tingatoti 99% yemikana yaipiwa kumapolitical parties.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZEC vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi rekomisheni yavo. Pose pari kuitwa sarudzo, mapato anopikisa ari kusara achigunun'una kuti sarudzo hadzisi kufambiswa zvakanaka munyika. Izvo zvanzi navachamisa zvichaitawo kuti vatarisise zvikuru nyaya yekuti vakumbire sangano reUnited Nations kuti rigouya kuzoongorora sarudzo dzegore rinouya, vachiti zvose zvakataurwa nemasangano akaongorora sarudzo dzemuna 2018 hapana kana chinhu chimwe chete chatariswa nezvacho nehurumende yava Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nauriranho dzeRussia neUkraine dziri kutarisirwa kuenderera mberi nhasi muTurkey, apo hondo pakati penyika mbiri idzi yapinda musvondo rechishanu. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti rusununguko rwenyika yavo yose rwakakosha munauriranho idzi, vachiramba zviri kutaurwa neRussia zvekuti itore mamwe matunhu enyika yavo. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vakataura parunhare nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin nezuro vachivakurudzira kuti vambokanda zvombo pasi. United Nations inoti vanhu mamiriyoni 10 vamanikidzwa kuenda muupoteri muUkraine nekuda kwehondo iyi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vadzokororawo zvakare kuti nyika yavo haisi kuda kupidigura hurumende yeRussia mushure mekunge mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati vaPutin havafaniri kuramba vari pachigaro zvichitevera kurwisa kwavari kuita Ukraine. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanofunga kuti nhaurirano dzichabudirira sezvo Russia iri kutarisirwa kusagadzikana nekuda kwezvirango zvairi kutemerwa nenyika dzekumawirira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Maonera ndinoita ndokuti zvinoenderana nokuti Russia yazvitambira sei. Nokuti tiri kuona kuti Russia iri kuti hapana chibvumirano chatichaitwa chokupedza hondo. Asi maitire eRussia okunge yakusuduruka kubva muUkraine yakuenda kuma border states kwacho zvoratidza sokuti vanenge vaakupererwa nezvavari kuita. Vari kuramba zvavo nyaya dzokuti hapana chibvumirano chatichayatsokubuda panhaurirano idzi, asi ndo kwavari kunge vari kuzembera kuchibvumirano ichocho, nokuti vari kuona kuti havasina shamwari dzakawanda pakurwa hondo iyi. Nyika yeTurkey yaisimbova yakarerekera kuRussia yangu iri muNATO iri kuvakurudzira kuti aiwa misai hondo iyi mutaurirano.
Tinoona zvakare kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanga vari muPoland uyezve vakaita nhaurirano nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika dzekuEurope. Munoona kufamba kwakaita vaBiden kuchibatsira here muhondo iyi?
Kunobatsira chaizvo, nokuti pavakava vari kuEurope ikoko vakaparana chitsidzo chikuru chokuwedzera masanctions kuRussia, anosanganisira kusatenga gasi rinoenda kuEurope richibva kuRussia. Zvinova zvichazoremadza kwenguva yakareba ikonomi yeRussia. Vakabvumirana zvekare kuti vachawedzera mari yokubetsera marefugee inosvika $1 billion, vagowedzerazve zvekare zvombo kuUkraine kuti Ukraine ikwanise kuzvidefenda. Vasati vatomboendako kuEurope ikoko vakasaina mutemo wokuti imwe mari yenyika yeRussia inenge iri mugold, sokuziva kwedu kuti nyika dzinenge dzine mari inenge yakaiswa kugold isakwanisa kutengeswa kune nyika dzakawanda wanda, zvinova zvekare zvichawedzera kuremadza ikonomi yeRussia kuti isvike pakugwadama isazopota ichirwisa dzimwe nyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Misika yekutenga nekutengesa fodya iri kuvhurwa nemusi wechitatu, varimi vachiti vanoda kupiwa mari dzavo dzese dziri mumadhora ekuAmerica. Uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichitiwo kuvhurwa kwemisika iyi kuchaita kuti hurumende iwane mari yekunze yakawanda yekusimudzira upfumi. Godwin Mangojika anotipa nyaya inotevera.
Kambani yehurumende inoona nezvefodya yeTobacco Industries Marketing Board, TIMB, inoti misika yefodya kana kuti matobacco auction floors achavhurwa nemusi wechitatu muHarare, uye mamwe makambani anotenga fodya kana kuti macontractors achatanga kutenga fodya nemusi wechishanu svondo rino. Varimi vanoti vakagadzirira kuenda kumisika, asi semakore ose havasi kufara nemabhadharirwe avari kuitwa pakutengesa fodya. TIMB inoti pafodya yavanenge vatengesa, varimi vachabhadharwa zvikamu makumi manomwe nezvishanu ari madhora ekuAmerica, uye chikamu chinenge chasara vachapiwa mari yemuno inoenderana nemusika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe. Asi varimi vanoti vanoda kupiwa mari yavo yose ari madhora ekuAmerica. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union, vaPaul Zakaria, vanoti tarisiro yevarimi inobva pakuti zvese zvavanoshandisa pakurima fodya zvinotengwa nemari yekunze.
Shungu dzevarimi dziri dzekuti dai mari iyi yawedzerwa kana kutosvika pa100%, nokuti zvinhu zvose zvinoshandiswa navarimi iri kutengwa nemadhora ekunze ekuAmerica, uye vashandiwo vakudhimanda mari maUS dollar iwayo. Saka zvinongobatsira kana varimi vachikwanisa kuwana mari iyoyo yakaita musvo iri maUS dollar.
Mutungamiri wesangano reTobacco Association of Zimbabwe vaGeorge Seremwe vatsinhira mashoko avaZakaria vachiti vakatoisa chikumbiro kuhurumende chekuti varimi vapiwe mari yavo yese ari madhora ekuAmerica.
Takaisa chichema ichocho tichitarisira kuti pamwe vangaedza kunzwisisa kuti tiedze kupromota kurimwa kwefodya, kuti dai zvaingobvirawo vaimboti exempta zviri kuitwa kune mamwe mapato ari kuunza foreign currency kuti vatibvumidza kuti timbochengeta here 100%.
Vaenderera mberi vachitiwo pane vamwe varimi vasati vabhadharwa mari dzavo nemakambani akatora fodya yavo, uye zvingave zvakanaka kuti dai varimi ava vapiwa mari dzavo mwaka wekutengesa fodya gore rino usati watanga. Asi mukuru TIMB vaminwe Gudu vaudza Studio 7 kuti magwaro avo anoratidza kuti varimi vese vaiva nezvichemo vakaenda kumahofisi avo vakapiwa mari dzavo dzose. Vanotiwo mari inopiwa varimi ari madhora ekuAmerica iri kuwedzerwa gore negore.
Kuri rakapera sezvamunoziva varimi vakanga vachipuwa 6%. Saka iye zvino vakupuwa yakati wandei vakupuwa ya 75%. Kuri rakapera paseri vaipiwa ivo 50%. Saka zviri kuenda zvichingoita zviri nani pamari yavanosara vai.
TIMB yakapa maresinisi ekutenga fodya pamisika kumakambani makumi matatu anosanganisira Boka, TSF nePremier Tobacco Auction Floors. Yakapawo maresinisi makumi matatu nerimwe kumakambani anotenga fodya akazvimirira kana kuti macontractors. Gore rapfuura Zimbabwe yakawana makirogiramu mamiriyoni mazana maviri negumi nerimwe efodya. Gore rapfuura nyika yakawana mari inodarika mamiriyoni mazana masere emadhora ekuamerica mushure mokutengesa fodya kunyika dzakaita sechina, america neeurope. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute Dr. Godfrey Kanyenze vati kuvhurwa kwemisika yefodya kwakakosha chose sezvo kuchiwanisa hurumende mari yekushandisa pakusimudzira upfumi.
Tikatarisa gore negore nguva iyi inokosha nokuti inobatsira kuti hurumende inge neupfumi hwenyika hunge huchiwana mari inenge ichipinda yokunze kwenyika.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vaSimon Hove vanotiwo fodya yakakosha zvikuru sezvo ichiunza mari yekunze munyika nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira mitero pakutengwa kwayo.
Besides iyo fodya pacho zvaikuputiwa, pane mishonga inogadzirwa ichibva muchirimwa icho chetobhako. Saka zvese izvi zvinokontributa kusimudzira kweupfumi hwenyika.
Kunze kwezvicherwa, fodya ndiyo inounza mari yekunze zvakanyanya kudarika zvimwe zvese. Gore rino nyika inotarisira kukohwa fodya yakati wandei kudarika yegore rapfuura nekuda kwekuti mvura haina kunaya zvakanaka. Vagood vati kunyange hazvo misika iri kuvhurwa nechitatu vachiri kuongorora kuona kuti gore mwaka uno rinenge rakakura sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Rezveutano rinoti nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matatu nevasere kana kuti 5438. Vanhu makumi mashanu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu zviuru makumi matatu nechimwe zvine mazana mapfumbamwe nevashanu kana kuti 31905 vakabayiwa nhomba yekutanga yecovid-19 nezuro wakare. Hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba nemuvhuro svondo rapera, uye inoti iri kuda kubaya nhomba vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Vadzidzi vepazvikoro zvepamusoro munyika zvemayunivhesiti pamwe nevabereki vavo vari kuchema-chema nekukwidzwa kwakaitwa mari yechikoro, vachiti vakawanda vavo vachatadza kuenderera mberi nedzidzo. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zveGreat Zimbabwe University, University of Zimbabwe, Midland State University pamwe nezvimwe munyika zvakakwidza mari yezvikoro nezvikamu zvinotangira pamazana maviri kusvika pamazana matatu kubva muzana 200 to 300%. Vadzidzi vazhinji vanoti mari iyi yakawandisa sezvo vabereki vavo vasingakwanisi kubhadhara mari idzi nekuoma kwakaita upenyu munyika. Great Zimbabwe University yakakwidza mari kubva pazviuru makumi maviri kusvika pamari inotangira pazviuru makumi manomwe kusvika kuzviuru zana zvemadhora emunyika. University of Zimbabwe yakakwidzawo mari yechikoro kubva pazviuru magumi nepfumbamwe kusvika pazviuru makumi mashanu emadhora emunyika. Zvimwe zvikoro zvepamusoro zvinotarisirwa kukwidzawo mari iyi panovhurwa kotoro dzavo mwedzi unouya. Vabereki vane vana muzvikoro izvi vanoti zvakavaomera nekuti mari dzavo dzavanotambira kunyanya vanoshandira hurumende dzakakwidza nezvikamu makumi maviri chete. Mumwe mubereki ane mwana ari paGreat Zimbabwe University vaEdmund Rusike vati vanoda kuti vashande mwedzi mina kuti vakwanise kubhadhara mari yechikoro yemwana wavo.
Vhiki apera ayo tanga tichitokakavadzana nehurumende tichiti tiwedzegowo mari dzedu, asi mari dzedu dzangoramba dziri paya pakare. Zvokuti idzo mari dzobhadhwa kuvane vana hatichadzikwanisi, dzotiremera nekuti isu yatinokora cho ishoma. Zvakutoda kuti ndiite mwedzi mina ndichisevha mari iyo, tirangarirai zvakare kuti uyu mwana wandeendichindisa uyu haasi
yeoga. Mukuru musangano unomirira kodzero dzevadzidzi muzvikoro zvepamusoro munyika reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaJoseph Nyamayaro vati makwidziro ari kuitwa mari dzezvikoro nehurumende achasiyana vazhinji vasina kodzero yavo yedzidzo.
Hatisi kufara nekukwidzwa kuri kuitwa maschool fees. Sesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union patakamira tinoti hatisi kuzombomira kurwisa mafees akwidzwa mayunivhesiti.
Studio 7 yatadzaunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvedzidzo yepamusoro munyika muzvinafundo Amon Murwira vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asi vamwe vakuru vakuru vezvikoro izvi varamba kudomwa mazita avo vati vakawedzera mari iyi sezvo zvinhu zvose munyika zvakakwira zvichitevera kukwira kwakaita mafuta edzimotikari pasi rose nenyaya yehondo iriko pakati peRussia neUkraine. Kushaya simba kwedhora remunyika kwave kupawo kuti zvinhu zvirambe zvichingokwira zuva nezuva. Mutauriri weGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vatenda kuti vakakwidza mari yekotoro ino. Vakakurudzira vadzidzi vari kuremerwa nekubhadhara mari kuti vasake zvikwereti zvedzidzo kana kuti maeducational loans vabhadhare mari yavo.
Hongu tava nemafees matsva. Vada kuziva zvizhinji vanoenda pawebsite yeyunivhesiti ino yeGreat Zimbabwe University. Mavunzawo futi kuti vana vanomakwanisa here. Isi tinodavira kuti seyunivhesiti tine nzira yakareruka yekuti vana vakwanise kubhadhara. Vanokwanisa kubhadhara muzvidimbu asi nenzira yakatenderana.
Sangano reZinasu rati riri mubishi kukurudzira nhengo dzaro kuti dzirambe kubhadhara mari dzakakwidzwa idzi uye dzichiti dzichatora matanho akasiyana-siyana anosanganisira kuratidzira. Svondo rapfuura nhengo gumi dzeZinasu dzakasungwa dzaratidzira kukwira kwemari yechikoro paUniversity of Zimbabwe. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vainge vari pamabiko ekupewa mubayiro kwevanoita zvemafirimu nemitambo yemaOscars nezuro vakasara vashama muromo mushure mekunge mutambi ane mukurumbira munyaya dzemafirimu Will Smith arova mbama Chris Rock uyo anoita zvemitambo achityora vanhu mbabvu nekuseka mushure mekunge ada kusekesa vanhu achinyomba mukadzi waWill Smith Jada Pinkett Smith achitaura nezvechirwere chake. Smith akazowana hake mairo wekuva mutambi akakunda vamwe vose kana kuti Best Actor Oscar kanova kekutanga kuwana mubayiro uyu. Will Smith akapuwa mubayiro uyu pafirimu raakaita rinonzi King Richard akakunda kumadzimai kana kuti Best Actress ndi Jessica Chastain mufirimu rinonzi The Eyes of Tammy Faye. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzirikukurudzira vanasikana vanenge vasvika mazera ekutevera asi vachitadza kuita izvi kuti vanovhenekwa navana chiremba nekuti dzimwe nguva vanogona kunge vakaberekwa vaine chibereko chisiri kukura zvakanaka kana kuti vasina zvachose zvinozopa kuti vatadze kuita mbereko mune ramangwana. Chirwere ichi chinonzi uterine angiogenesis. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya yemumwe mudzimai akaberekwa nechirwere ichi akazonyorawo nganonyorwa yeupenyu hwake.
Munyanzvi munyaya dzezveutano hadzisati dzaziva kuti sei nhengo dzemuviri dzemadzimai dzinopa kuti vakwanise kuita mbereko dzichitadza kukura zvakanaka kana kuti vamwe vachitozvarwa vasina. Mumwe akaita dambudziko iri ndimuzvare Zeripa Unique Piri vane makore makumi mana nemaviri avo vakanyora ngano nyorwa yeupenyu hwavo inonzi I am also a woman. Mubhuku ravo iri vanotsanangura matambudziko avakasangana nao muupenyu apo vakarorwa ndokuona kuti havakwanisi kuita mbereko mushure mekunge vaongororwa navana chiremba. Vanoti vari mudiki vaive nedambudziko rekusatevera asi havana kukurumidza kuendeswa kunana chiremba.
Tiri mukudana nemomo, he wanted to marry me and then ndobva ndamburamba, you know. Ndichimuudza kuti ano, let's wait until ndaenda kuma periods, because what I know is kana ndisina kutoenda kuma periods ka obvious handitoiti mwana saka. And then the guy munhu aido munhu wake ndobva atopusha zvokutoroora. Yeah, ndobva atoroora tikabva tatanga kugara tese. Ndakabva ndaperekedzwa nevanhu vatonogara naye. And then 3 months down the line, I mean like taitraya kuti tisangane pabonde zvisingaite, like there was something that was blocking, you know, asingakwanisi kupinda mukati, like yeah, so it was painful, you know, but it went on for days, you know, and yeah, zvaitorwadza sezvokuti kana yangu vayacho unotonzwa kutobvunda kuti yo, like kutotya kuti yasvika time yayo.
Mushure mekunge mbereko yaramba, muzvare piri vanoti vakazoenda kuna vana chiremba vakati vaifanira kuvhiiwa.
Kaita masikana akatarisa akangoti it's a condition yakadaro kuti munhu anozvarwa akadaro, and then but it's one in a million, that's what he said. So yeah, we were both shocked, you know, I mean like yeah, we're surprised because it was our first time kunzwa zvinhu zvakadaro. So now ndofa iye angoti zvoni saka zvatichaita, the only thing that's supposed to be done now is an operation, you know, ndofa ati operation kungoitira kuti chi ukwanise kusangana nemurume wako, you know, but mwana unfortunately haukwanise kutoita mwana zvachose.
Vaendera mberi vachiti nyaya yekushaya mbereko yakapa kuti vanetsane nehama dzemurume idzo dzaisanzwisisa dambudziko ravo.
Takuenda okumba, you know how it is, vanhu vanotaura kubva vati kuroiwa kuna zvakadaro, there is nothing like that, munhu angambozvarwa asina chibereko and all that.
Asi muzvare piri vanoti handivo chete vane dambudziko iri, sezvo paine mamwe madzimai avanotaura navo padandemutande reWhatsApp vane dambudziko rechirwere ichi vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzemuAfrica. Dr. Nyaradzo Mugodi vanoti dambudziko iri rinowanikwa mumadzimai zvinopa kuti vashaye mbereko.
But kazhinji kana paine urema uripo patirikuona kazhinji mukati mune zvimwe zvakakanganisika futi even mafallopian tubes pamwe chibereko pane pasina maovaries and so forth.
Mashoko aya akatsinhwawo nemukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa nasachigaro veWomen's Coalition of Zimbabwe Harare chapter amai Charity Mandishona vanoti vanosangana nemadzimai ane dambudziko iri mubasa ravo rekurwira kodzero dzemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapinidze.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tirikutarisa sarudzo dzemabaya elections ayo achangopera kuitwa uye hondo yekuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 7255 pa shortwave. Zvongwaidi yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vanoti vari kufara nezvakabuda musarudzo, asi vachiti Wozek iri kukundikana kuita mutongi gava. Vakatungamira MDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora voramba mashoko ekuti mubatanidzwa uyu hauchina chivimbo navo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba, olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo. Mhlazi ku 28 Mbimbitho 2022 nguChris Andene. Endabeni zethu lamhlanje.
Zabu ukuthini ozalungisa umthetho ngubani? Yiko kwenza mina ukuthi ngisale eParliament ngala, angifuni into ezingelangqondo.
Ibandla leMDCT lithi selixotshise amakansela alichumi lasithupha ngoba esekela ibandla leCitizens Coalition for Change.
Need that especially to deal with the issue of the committees under them. Yes, there is that commission. Yes, there is the secretariat. And we have made sufficient representation regarding the secretariat of them. But we do have underneath them the key committees, the logistics committee, the accreditation committee, etc., which are over-dominated by the executive. And we think that they need to reform.
Lanqa abebandla le Citizens Coalition for Change bejabule ukuthi banqobile ukhetho lwamabuy elections endaweni eziningi zelizwe. Bathi lolu khetho aluqutshwanga ngemfanelo. Umqeqeqi weqembu lenguqu le Highlanders uMandla Mpofu uveza ukuba ujabuliswa ukunqoba kweqembu lakhe nqa lidlala lisekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDCT lithi seliqotshise amakansela alichumi lasithupha ngoba esekela ibandla leCitizens Coalition for Change. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Munzora utshele intathele zindaba namuhla eHarare ukuthi ibandla lakhe lilakho ukuqotshisa amanye njalo amalunga edalele eParliamente. Kodwa Munzora uthi amakansela asexotshiwe awaxotshwanga izolo kodwa inyathelo lokuthi basuke lathathwa nyakenye laziswa ngesonto kuyona le iviki. Unobhala jikelele webandla leMDCT unkosikazi Paulina Mpariwa ulobele uhulumende esithi amalunga la avela kuzigaba eziyisitshiyagalombili. Uluhlu lwabaxotshiweyo alugoqeli abeHarare leBulawayo lakho okuthiwa kulakho ukungena isigumula seMDCT. Sixoxele siphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo saqala ngumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho lwamabuy elections olwenziwe ngempela sonto lapho ibandla lakhe elingatholanga ngitsho lesihlalo esisodwa.
Ye mnumzana, hayi mina lokhu vela ngikuzwisisa ukuthi kona kuhambe njani. Into engihluphayo ukuthi khona ngikwazi mgceke ukuthi fine ama structures yowavote leyo this time abantu sibili nje walabo abafuni inguquko abavotanga abantu nje kuvotwa ama activists labaya abalezihlalo ezindaweni yibo abantu abaningi abavote leyo labo aba decide election. Hayi, I think kuvote 1% of the registered voters. Lokho kungitshengisa ukuthi kona abantu bezimbabwe ibuy election abayifuni njengoba bengayifuni kangaka kungani siloko senza ama buy election abantu bengayifuni. Siyadlalisa imali. Umthetho okufuze utshintshe khonapha ube ngumthetho okhuluma ukuthi khona iparty yabe ilahlekelwe ngomuntu wayo bayahamba yenza ama primary lawo balethe eParliament kulokudlalisa imali ngalokho esukuyenzayo. But indaba le yama elections haya ngikuzwisisi. La namhlanje uzisisa ukuthi uhambe njani? Ngiyazibuza ngile mbuzo eminingi than ama answers ngoba ngizwisisi sibili. Ngoba ngikwazi ngicike ukuthi kona abantu ama structures athi ikona siyavota ndawonye bephuma sibili bezive bezijabulela ukuthi hayi sesivotile sesivotile kube sokuthiwa kona kule zero akula into enjalo akula into enjalo sithi amhlophe kulabo abawinileyo kodwa hayi dina kuyasizisa ubuhlungu ngoba kube sibesikangelele sibili sibesilungisele ama elections.
Sizwa kuthiwa ibandla lenu le MDCT seliqotshise ama councillors njalo amanye alichumi milasthupa. Ungasitshela ukuthi likuthatha njani lina khona lokho?
Hayi mina njengomuntu memvele ngikhuluma isikhathi sonke. Abonke abantu abayizwa ama recalls laba bengafuni. Ebini ngazobuze khona apa singaka xabani labanye bethu ukuthi bayofume yabo iparty. Ngakhuluma bekhona bonke ngabatshela ukuthi khona lezi into eliziyenzayo lezi kutshengisa ukuthi khona lifuna ukubusa. Ngoba nxa lingakwazi ukuthi khona likwazi ukuthi khona lapha umkhokheli wethu nguzibani simsupporte kutsho ukuthi khona likaqali. Nxa lisithi siyophuma eParliament lizama ukuthini ozalungisa umthetho ngubani. Yiko kwayenza mina ukuthi ngisale eParliament ngala angifuni into ezingelangqondo. Mina ama recalls lawa njenge individual not party position. Anguboni kusebenza, amboni kusebenza sibili. Qotho, anguboni kusebenza, amboni kusebenza sibili.
Umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi njengebandla bayemukela impumela yokhetho ngenjabulo ngoba lanxa abantu behlukuluziwe libandla leZANU PF baqinisele bavotela ibandla lakhe.
Okuqala siyabonga abantu abavotela iCCC elizweni lonke benza ukuthi ukutshontsha kwamavoti le-vote buying le-intimidation kwehluleke. Lokho siyakubonga sibili ngenxa yokuthi konke kutshengisa ukuthi abantu baba nezibindi bama bezimisele. Njalo sifuna ukubonga abantu beZimbabwe abame lathi sibona ngani iZack ifanele ukuthi iqotshwe sibili ngoba hayi umsebenzi ayiwazi. Sibona abafa olutsha intanga abafuna ama birth certificate abafuna izithupha babencitshwa. Singaya kuma wards la kuma constituency sasibona abanye abantu bephonga ukukhutshwa besiyafakwa kwezinye indawo benga applyanga ukuthi sibe transfer. Sibuhlungu ngoba noma siwinile indawo eziningi isiwine nzima at all odds ngoba sisebenze nzima sitibone ukuthi kodwa kulamanye ama polling station angekho emthethweni kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki sonibona sisazi ukuthi ngamasiyayo konke lokhu kubanzima ngapha eMandebeleni North kakhulu eMandebeleni North eCholocho. eCholocho sawina but into ekhona abantu labana abahlukumezwa kakhulu yigugura wound lanamhla lokho bese saba ukubulawa ngoba eCholocho abantu abanengi babulawa. Sibona njalo ukuthi iZANU khona ngale eCholocho yasebenzisa ukwethusela yasebenzisa ihistory yokuthi abantu bazako fanje ngegugura wound baphinda basebenzisa esithi kuthenga abantu njengoba lalibona kobulawayo bavuka singakavoti besipha impuphu abantu bonke hayi abantu bazithathela impuphu bazidlela. Ebhinga lakho bapha amabhasikili lezikebhe besipha abantu izimali amadonga athatha azidlela. Yikho ke siqonqosela ukuthi iZeki kayiguqulwe yenze overhaul hayi ukumalezano ngoba lokhu kungadala impi enkulu i-civil unrest kungaba kungenzeka ngo-2023. Yikho ke sithanda ukubonga abantu bakithi sixwayise kakhulu amapholisa ukuthi amapholisa kaso extension yezanu ngabantu abethu abasebenzela isizwe labo banganqabeli abantu. Ngoba siyakwazi amapholisa edivala indawo eziningi epuwesi, emarondela, ebhinga, leCholocho. Sasoko sivalwa yikho ukhampeni akwethu azange ihambe kuhle kodwa siyabonga uNkulunkulu labantu abasincedisa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inkokheli yamabandla athi eleCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa lele MDCT umnumzana Douglas Monzora bakhuthaza ukukhulumisana kwamabandla ehlukeneyo ukuze kulungisiswe inhlupho ezibhekane lelizwe ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Lanxa abe-CCC bejabule ukuthi banqobile kulolu khetho endaweni eziningi bathi ukhetho lolu aluqutshwanga ngemfanelo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Okuvezwe ngabalawula ezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission endaweni zokuvota kutshengisa ukuba ibandla ele-CCC linqobe ezigabeni ezingafika phose amashumi amabili 19, kwathi ibandla elibusayo lathola eziyizikhombisa 7 ukukhetho lwabazamela izigaba lezi edayo lephalamende. LSCCC liphose lathola onke amawards kukhetho lwamakhansile emadolobheni, kwathi leZANPF lathola okuyingcosana. IMDC Alliance kaMnumzana Douglas Monzora lamanye amabandla kawatholanga ngitsho lesisodwa isikhundla kumakhansili lasedale lephalamende. Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare, uMonzora uthe uyavuma ukuba unqotshiwe kukhetho esithi kodwa ibandla lakhe lifunde okuningi kukhetho lolu. Uthe loba nje enqotshiwe kukhona okuningi okuviza ukuba ukhetho lwama-by-elections luqiliwe ngokusetshenziswa kwamapholisa ukumisa imihlangano yebandla lakhe. Uthe ibandla lakhe layalelwa ukukhankasa endaweni yeBhinga leMaswingo esithi lokhu kungabe kwenze ukuba anqotshwe. Ngakho-ke uthi kuyadingeka ukuba kube lokuningi okuguqulwayo kungakwenziwa ukhetho luka-2023.
Especially to deal with the issue of the committees under them. Yes, there is that commission. Yes, there is the secretariat. And we have made sufficient representation regarding the secretariat of them. But we do have underneath them the key committees, the logistics committee, the accreditation committee, etc., which are over-dominated by the executive. And we think that they need
for reform. Kumele kulungiswe amakomiti aphansi kwe-ZEC. Sila makomiti amaningi aphansi kwe-ZEC esibona engani kumele aguqulwe.
Isikhulume sebandla leli uMnumzana Witness Dube uthi njengebandla benzela amhlophe kulabo abanqobileyo.
Bakhulumile thina njengebandla asiphikisani labantu, izifiso zabantu yizo esizihambisa phambili. Konke sikwenzayo siyabe sikwenza sikhangelele ukuthi sibe yizithunywa lezigijimi zabantu ngendlela abantu abafisa ngayo. So akukho nje okuzaphuma ekhethweni okufunwa ngabantu esingathi njengebandla singakuphikisa.
Ekhuluma lelandela izindaba eHarare namhlanje umkhokheli we-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthe ibandla lakhe liyathaba ngempumela yokhetho lwama-by-elections lanxa laye ekhala ngokuthi aluqhutshwanga ngemfanelo ngoba abantu bebezethusela kwezinye indawo. Kunje uthi sebelungisela ukhetho lomnyaka ozayo ukuze ibandla lakhe lithole izihlalo eziningi edayile ephalamende lasemakhansilini emadolobheni lasemaphandleni. Uveze njalo ukukhathazeka ngokungamanga kuhle wogwalo lumemethe amagama abalelungelo lokuvota ele-voters roll esithi lolu ludaba lumele luhlaziywe ngabamandla aphikisayo.
Another one is interesting. The honorable conduct of the Zimbabwe Electoral Commission. We have not seen. They were supposed to also pass the constitutional text in terms of following the constitution on all the requirements. Look at the complaints we had around the ballot paper itself, how the pictures appear, and how our logo appears. You can see that there is tomfoolery. You can see that there is deliberate mistake on the part of them.
Okunye ukuthi sibone ukuthi iZEC iyenza umsebenzi obukekayo. Bekumele balandele isekelo sombuso wethu. Amaphepho okuvota kanye ayengakhanyi kuhle amabizo ethu. Lokhu sesibatshelile abeZEC.
Umsekeli wesikhulumeli seCCC uMnumzana Felix Mafa uthi uZulu uvezele iZANPF ukuba ibandla alithandayo yiliphi.
Siyabonga simelele ibandla lenu ele Citizen Coalition for Change, simelelwe ngubaba uAdvocate Chamisa. Siyalibonga bantu bakwethu Mahlabe Zulu, lingadinwa. Lokhu kutshengisa ukuthi sesifanele sisebenze kanzima ngoba lokhu sisilungisela umnyaka ozayo. Lalabo esibadlileyo bayafunda, balandela amanyathelo amatsha. Yikho singalala sithi complacent, ijuba liza libalekela sale sibambe izinsiba. Asisebenzeni.
Isikhulumeli sezapho uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi abalahle imbeleko ngokufelwa.
To congratulate labo abanqobileyo ngoba okwenza njalo ukuhlonipha uZulu ongabe khethe bona. Siyananzelela thina ukuthi indawana zonke esincintise khona kuyavela kusobala ukuthi si-improvile kuma results wethu aka 2018 njalo we've consolidated i-position yethu ukuba libandla elikunumber 3.
Umsekeli we-ZANU-PF umnumzana Mnashe Mdutsa uthi ibandla lakhe lenze kuhle kakhulu ukhetho.
Abantu sebekwazi okwenzakalayo ukuthi i-opposition ayimelanga lokhu ethi yona ikumele, and thina njengama-supporters e-ZANU-PF siyathaba kakhulu nge-results, siyathaba kakhulu ngempumela yokhetho lowo, ngoba into ezintathu ade sizimile ziyenzakele zifezekile. Sithethe ama-seats ade ngay-MDC amanyanga khona, sithethe njalo yehlisa njalo umango okudliwe sasingawo ngo-2018. Okwesithathu sagcina ama-seats adevele phansi kwethu. So thina for us i-election lay has been emphatically extraordinary ngoba isenza sitshengise njalo sitshengisise isizwe sonke lo mphakathi wonke ukuthi ZANU-PF asobandla lokudlala, libandla elinkulu kakhulu.
Ukukhetha lwabazamela izigaba ezijene edale ephalamende, ibandla le-ZANU-PF linqobe imbiri kwa South, Murewa South, Chibi South, Cholocho, Mwenezi East, laseGogwe Central. Ibandla le-CCC linqobe endaweni ezifana le-Glenora, Glenview North, Highfield East le-West, Kambuzuma, Kwazana East, St. Mary's, Mufakose, Harare Central, Harare East le-Hatfield. Linqobe njalo eDangavura, Maronde Ramkova, Kwekwe Mbizo Phumula leNkulumane, kube lempumela efanayo ukukhethwa kwamakhansili. Ngimelesi 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe lengcithi ezicubungula ezombusazwe baveza imbono ehlukeneyo ephathelane lendlela uZulu wesigaba seMathebeleland aphatheke ngayo ukhetho. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu beCholocho bakhethe ibandla le-ZANU-PF ngoba belokwesaba ngemva kokuhlukuluzwa ngesikhathi seGugurawundi. Kuthi ingcwethi zezombusazwe zinakanela ukuba ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho ngoba uZulu esehlukuzekile ngesimo somnotho welizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ezigabeni ezimbalwa zeMathebeleland, uZulu ukhethe ibandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change ngoba likhokhela kuzigaba eziningi, lanxa inani labantu abaphume besiyavota beliphansi kukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempelasonto. Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, uthi izigaba lapho ibandla le-ZANU-PF elinqobe khona eMathebeleland belisethusela abantu, njalo iningi labo ngelahlukumezeka ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi.
Isiwine nzima, sibone ukuthi kodwa kulamanye ama-polling station angekho emthethweni, kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki, bona sisazi ukuthi ngama-CIO. Echolotho abantu labana abahlukumezwa kakhulu yiGugurawundi. Sibona njalo ukuthi iZANU khona ngale Cholotho yasebenzisa ukwethusela izeki kayiguqulwe yenze overhaul. Sixwayise kakhulu amapolice labo banganqabeli abantu.
U-Alderman Gideon Mangena, umgcinisihlalo wesabelo sakobulawayo kubandla le-MDC Alliance, uthi bazahlolisisa ukuba kungabe kungaphi lapho ababe lamaphutha khona njengebandla.
Kuyenzakala kuba le-win, kuba le-loser. Sizahlala phansi njenge-party sikhangele lapha esingabe siwe khona kakhulu ukuthi singakwenza njani. Sizangena njalo ngo-2023 ngiyakozayo, sizabona ukuthi lapha esizabe sikulungisise khona sizaqhuba njani.
Umnumzana Qhubekani Dingani, umhlali wakobulawayo, uthi ukuvota okwenze abantu ngalimpelasonto kuveza ukuba ngomnyaka ka-2023 abantu bemhlubuleni weMathebeleland bazavotela bani
lokubona abantu bemathebeleland bamvele abathande abantu bakibo yikho ubona bengavoteli amabandla angaba njengabomthwakazi kumbe izaphu ngoba ngamabandla akibo kodwa bona abavele abazithandi yikho bengathandi ukuthi bevotelane bona ngokwabo bekhangela amanye amaphathi avela ngaphandle angabe engela mbono ngezigaba zabo elo mbono ngakwezinye indawo kungela development kumbe intuthuko abangayiletha esigabeni sabo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Effort Ncube uthi abantu bemathebeleland banakho ukuthi basukume ngobuningi ukhetho lomnyaka ozayo befuqwa yisimo somnotho welizwe.
Abantu bemathebeleland baqhubeke besekela i-opposition ikakhulu labo abasemadolobheni labasebhinga kuleya ndawo. Sibabonile njalo beyibuyisela i-opposition lapho ekade ivusa khona etsholotsho sibone iZANU-PF ibuyela. Kodwa kukho okuthinta ukuthi kuzaba njalo ngo-2023 izinto zingatshintsha kakhulu ngokube zomnotho zime kabi njalo abantu besengaphakama ngobuningi besiyavota. Lokho kuzaletha ukuthi kube le nguquko kulokho esikubonayo. Isengaluza kakhulu iZANU-PF emakhaya ngo-2023.
Imizamo yokuxhumana leziphathamandla zebandla leZANU-PF yehlule ngoba umnumzana Josephat Ndebele osebenza emahofisini akobulawayo edlulisele imibuzo kumnumzana Raymond Mthomba laye odlulisele imibuzo phambili. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu njengeZimbabwe Democracy Institute bakhuthaze ukuba uZulu weMathebeleland aphiwe amathuba okuthatha izithupha ngoba abantu besigaba lesi behluleke ukuphatheka kuhle ngobuningi kukhetho ngenxa yokuswelakala kwezithupha hathi ukuba abalathando lokungena kukhetho. Bathi njalo kumele kwenziwe ngokuphangisa kusenzelwa ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 owelizwe lonke. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ezinye ingcwethi zombusazwe zisola kakhulu okwethulwe ngumongameli Joseph Biden wakwele Melika okuthiwa ulahle umlomo ngokuthi umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin kumele asuke esikhundleni ngenxa yokubulala abantu mahlayana kwele Ukraine okulempi. Kulabanye njalo abathi uBiden ukhulume okufiswa ngele Melika. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kubikwa ukuba uBiden walahla umlomo esanda kubona iziphepheli ezidabuka kwele Ukraine ezihlala kwele Poland. Ababehamba loBiden bathi kwamzuza ubuhlungu ukubona abantu abaningi bebuthene enkundleni yemidlalo ngenxa yempi kwele Ukraine. UBiden wathi,
"For God's sake, this man cannot remain power."
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi uBiden wethula amazwi la ngoba wayithukuthele
isenzakalo ukubhidlizeka lempi eseUkraine kuyatshengisela ukuthi umbuso weRussia ngaphansi kwaPutin umbuso obandlululo umbuso wezibhakela. Amanye amazwe nje engabe sekhuluma nje sithi hayi kwakungavele kufanele ukukhulunywe khonokho ngumongameli weAmerika. Kodwa mina ngibona ngathi mina ubuhlungu ayebuzwa esevela bona iziphepheli lobuhlungu abubu abuzwayo nxa ekhangele ukubhidlizwa ukwenza amadolobha e-Ukraine kuyatshengisela nje ukuthi ye umuntu wonke nje ophatha udaba lenkululeko lamalungelo eqakathekisa lokho uyabe cabanga nje sithina ye hayi uPutin kasifanele ngabe ngumongameli. Ngibona ngapi ngathi ubudlelwano bakhona phakathi kwe-Russia le-America abuvele buyaphambaniseka baphambaniseka kudala nje laphana uPutin naze ayethumba iCrimea abusalungiseki.
Umnumzana Ngqabuthi Mabhena usiba lukhulu webandla leZimbabwe Communist Party uthi ele Melika livele lilenjongo yokugenqula uhulumende wakwele-Russia.
Umongameli weMelika uJoe Biden lokho akukhulumileyo yikho vele i-America ekufunayo ngoba vele ukufaka ama-sanctions elizweni njengalokho abakwenzayo e-Russia yikuthi abantu be-Russia babe sebevukela umbuso kamongameli uPutin bese bemkhipha esikhundleni ngoba nxa usithi ngoba i-Russia ithumele amabutho e-Ukraine bese kusithi McDonald bese iphuma eRussia, bese kusithi ke abantu bengatholi imali emabank, bese kusithi amankampani amakhulu abese phuma eRussia, ethi abantu beRussia behlupheka. I-message abantu abayitshelwayo ngansithe ukuthi ukwenza lihlupheke, okwenza lihlupheke yinkuthi upresident wenu kalaleli, lingamkhipha upresident wenu konke kuzahamba kuhle, konke lokho esikufakileyo kuzabuyela.
Umabhena uthi okwenziwa ngele Melika akufani nalokhu elikwenza kwele Zimbabwe.
Kulo mahluko ngakithi, loba thina singahambisani lawo ama-sanctions eZimbabwe, sithina ama-sanctions kumele aphume eZimbabwe. Kodwa esikuvumelanayo sonke njengezalwane zaseZimbabwe eziprogressive yikuthi ZANU-PF kakusamelanga ibuse. Kodwa iZANU-PF siyakwazi yafakwa yiwo ama-British ngo-1980, yafakwa le-America. Lo ayediplomat ye-America u-Andrew Young wathi yena ukunqoba kukamgabe ngo-1980 kwaba yi-victory ye-democracy, kusenzelwa ukuthi i-Soviet Union ingabi le-influence e-Southern Africa, ngoba babengafuni kungene i-ZAP ngo-1980, ngoba babebona ukuthi kungena kwe-ZAP ngo-1980 kwakungena i-communism e-Southern Africa. So yikho ke bakhetha ukuthi bafake umgabe, basebelahlana ke ngokuthatha ke amaplaza umgaba akwenzayo lokungenela impi e-DRC. Yikho ke siyakwazi ukuthi e-Russia vele ukufaka ama-sanctions yikuthi kukhitshwe upresident Putin esikhundleni.
I-Reuters News Agency ibika ukuba ele-Russia selibulele abantu abedlula inkulungwane 1200 kwele Ukraine, lapho libhomba khona mahlayana emadolobheni atshiyeneyo. Inhlanganiso ye-United Nations ithi sokunabantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million asebebaleke kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umeli wele Ukraine wele Melika uOksana Makarova umanyane labantu abakade betshengisela endaweni e-Lincoln Memorial eWashington DC izolo ele Melika, besekela ilizwe lakhe elihlaselwa ngele Russia. Ikhuluma embuthanweni wabantu laba, uMakarova uchaze umongameli Vladimir Putin wele Russia njengombulali. Kulamasotsha aphosa afike inkulungwane ezithubamunemune 9,000 akwele Filipino lawe Melika angene kuhlelo lokulingisa kwezebutho esihlengeni se-Luzon Islands esise-Filipino. Lolu uhlelo olwenziwa minyaka yonke phakathi kwamabutho amazwe amabili, kodwa oke wamiswa okweminyaka emibili edluleyo kungenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Umlingisi odumileyo onsondo wawele Melika uWill Smith uthole isichitho sakhe sakuqala ese-Oscar izolo, lanxa ngaphambilini eke wahlasela omunye njalo umlingisi onsondo owaziwayo uChris Rock emkhosini wokunikezwa kwemivuzo yama-Oscar Awards waphuma kumabonakude emhlabeni jikelele. USmith ubikwa ecasulwe ukuthi uChris ukhulume ihlengisa ngomkakhe uJada Pinkett Smith.
Singakehlukani sihlobo, ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDCT lithi selixotshise amakhansila alitshumi lasithupha ngoba isekela ibandla le-Citizens Coalition for Change. Lanxa abebandla le-Citizens Coalition for Change bejabule ukuthi banqobile kukhetho lwama-by-elections, bathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Nisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama. Hlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.